Harare ZE inoti yakatorerwa nzvimbo iyi iri muGreystone Park Borodeo muHarare. Harare ZE inoti amai Grace Mugabe ndivo vakashandisa kambani yemhuri yavo yeKushingo Holdings pasi pechirongwa chekugoverwa minda patsva, kunyange stand iyi yange isiri mupurazi yeminda sezvo iri mumusha munogara vanhu vedhorobha reHarare. Mutsamba yanyorwa nhasi nemagweta esaratoga makausi Law Chambers, Harare ZE inoti mhuri yekwaMugabe ikasabva mumazuva manomwe vanozobviswa nechisimba pachishandiswa matare edzimhosva. Harare ZE inoti nzvimbo iri panhamba 791 Greystone Park vakaipiwa nemumwe wechechi iyi akabuda munyika kare. Harare ZE inoti nzvimbo iyi ndeyechimwe chezvikoro zvavo. Gweta reRC ZE vaRodin Makause vati ichokwadi kuti vanyorera veGushingo tsamba iyi sezvinodiwa nemutemo, uye vakasaita zvirimo vanoendeswa kumatare edzimhosva.
Ndinokonfirma kuti ndiri kumirira Reformed Church in Zimbabwe's Daisyfield Trust, a case pertaining their land, 10791 Greystone Township, iri kuHarare. Nyaya iyi yanga yakaenda kuAdministrative Court vachida kuita compulsorily acquire the piece of land, but the government of Zimbabwe withdrew the matter after we had challenged the acquisition. We, however, noticed panga pakapindiwa paland yacho pane munhu akanga akanorima chibage. Takabva taferefeta kuona kuti ndiani anga aripo, ndokubva tazonoona manager anga aripo achiti iGushingo Holdings ndo yanga yapinda paland yeclient yangu. Tozovanyorera tsamba tichivaudza kuti ngavachibva paland ipapo, nekuti havana right yekuti vanopinda paprivate land kana kuti land isiri yavo vasina kupiwa mvumo nemuridzi weland yacho iyoyo. Saka tavapa 7 days veGushingo Holdings kuti vabude paland yeReformed Church in Zimbabwe. Kana vasina kubuda, tavaudza kuti tichazotora matano ekuti tikwanise kuwana kuinda kumakort.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muRCZ, Reverend Dr. Rangarirai Rutoro, vaudza Studio 7 kuti vasvitsa tsamba iyi kune vanochengetedza stendi iyi.
Ikozvino tichiri munzira tiri kufamba kudoedza kuna vakati tatingangoreva nishoti ndiri kuti kuna vakaklema palendi yedu yokuizozo kuti ilendi yavo, saka vakarima mukati matemo. Ndiye tiri kuinda kunodiriva izvozvo. Haikona yanga yakatora maloya zvedu akatimirira anoreva kuti budai muhanga Iceland yeitokupai nguva yakati vakuwa 7 days kuti vabude mulend yacho, nokuti iri legally for Reformed Church.
Harare ZE yakaenda kumatare ikadzivisa kutorwa kwestand iyi, asi mhuri yekwaMugabe yakaramba kubuda kusvikira pari zvino. Mukuru wezvekuchengetedza kwezvinhu kuGushingo Holdings vaMkuleli Nyoni varamba kutaura neStudio 7 pavafonerwa. Church Harare ZE inobatsira vanhu munyika kubudikidza nedzidzo neutano. Ine zvikoro zvinoti Pamshana Mission High School, Gutu Mission High School, Chivi Mission High School, Mogesta Mission Hospital, Henry Murray School of the Deaf, Kapota School of the Blind, pamwe neReformed Church University, zvose zviri mudunhu reMasvingo uye Eaglesville kuHarare nezvimwe zvikoro mumatunhu enyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.